mapurisa ari kuferefeta nyaya yakaitika kumugodhi wengoda kwachiyadzwa uko kunova ne vanenge vachichera madiamonds zvisiri pamutemo vakanga vauya vakawanda chaizvo vachisvika kuma 200-300. Saka pakaenda vakomana vedu vesecurity ikoko vanhu ava vanonzi vakabva vatoenda kumagadzi kuya vakabata mafoshoro vamwe vaine mapiki zvavanenge vachishandisa pavanenge vachichera madiamonds. Saka tinonzi masecurity guards akaridza mudenga mabara anokwana matatu vachiita kuti vakomana vavabve pavainge vachichera zvisiri pamutemo, asi zvinonzi vakabva vatoenda kuvakomana ivava vesecurity vakabata mafoshoro nemapiki, zvinova zvakazoita kuti mumwe wemagadhi aite inonzi pachirungu open fire vachitraya kuzvidefenda sezvo vakanga vaakuingwa nemafoshoro vachizama kuti havaende. Saka muchiitiko ichochi chinosuwisa pakazoshayika mukomana mumwe chete akanga achichera zvisiri pamutemo. Saka inyaya iri kumapurisa vari kuserefeta kuti vaone kuti zvii zvakaitika uye zvakafamba sei. Saka isu tangomirira kuti tinzwe nemapurisa kuti vazobuditsa full report muchiitiko ichochi chinosuwisa.
Pane matanho here ari kutorerwawo iye gadhi wekupfuura munhu?
Tichitaura kudai mukomana wedu wesecurity wacho akapinda munyaya iyi ane mapurisa ezvino izvi vari kubatsirana panyaya yekuferefeta.
Asi zvinonzi vanhu ava vaichera ngoda kwete mumwinda weZCDC asi kunze kweminda yenyu, sei makazotora matanho?
Kwavaichera inzvimbo isingafaniri kucherwa zvisiri pamutemo, inzvimbo inocherwa neZCDC yakagazetwa pamutemo kwatinoita mining. Ndosaka nzvimbo iyi ichichengetwa nesecurity, itori protected area.